Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 18 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mabodzi asi pakati pokurikaziwa asi nhamba dzedu hasati dzachinja pari zvino kana dzachinja tichakuudza tichiri pa 89.
Vanhu vanodarika makumi masere nevapfumbamwe vafa kuchipinge chimanimani nemasvingo nekuda kwedutu mupengo remafashamu emvura nemhepo kana kuti tropical cyclone Idai.
Susu kavatinotarisira kuti kana weather ichinge yatibvumidza tinokwanisa kuzovaviga musi wechina tavatora kureva tinenge tava kutora bhodhi yavo kubva kumotari musi wechitatu yorara mumba then tozoviga musi wechina.
Tine hurukuro navaefort manono avo vakashayikirwa nemukoma wavo kuchipinge. Mutungamiri wemDC vaNelson Chamisa voshanyira nzvimbo dzekumanikaland dzakawirwa nedambudziko redutu mupengo. Munyori mukuru muUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kunzwa kusuwa kukuru nekurasikirwa neupenyu kwevanhu vemuZimbabwe nenyaya yedutu mupengo iri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika makumi masere nevapfumbamwe vafa kuchipinge nechimanimani uye kumasvingo nekuda kwedutu mupengo remafashamu emvura nemhepo kana kuti tropical cyclone Idai. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres nezuro vakatumirawo mashoko enyaradzo kune vakashayikirwa nehama muZimbabwe. Vakati vari kunzwa kusuwa kukuru nekurasikirwa kweupenyu kwevanhu uye kuparadzwa kwemigwagwa nezvivakwa muZimbabwe. United Nations yakazivisawo kuti yave kubatsira Zimbabwe kuburikidza nemapazi ayo ari munyika. United Nations inoti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million vakatarisana nedambudziko guru redutu mupengo iri muMozambique, Malawi neZimbabwe. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu munyika, tabata munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Zvinhu zvaakutaridza kucheka zvishomanana pakuti vanhu vaakuwana rubatsiro runenge rwuri nani. Migwagwa yanga isingapindiki yanyenyeredzwa nemainjiniyas eamy, kwaakupindika kumwe. Mamwe mabridges ari pakati pokushaya kurestoriwa asati awanyatsogadzira, but paane nzira yekusvika ikoko. Tine vamwe vanhu vanga vari pakati perumananzombe pati vatinoti vari marundi vaya vaya. Kune vari kurescuwa namasabhakwa teams chotore nedzimwe mhuri dzarescuwa. Panewo dambudziko rokuti kune vanhu vari kuramba kusiya midziyo yavo pavanonzi ngavabve panzvimbo. Vamwe vanoti handingasiyi bhara rangu, handingasiyi zvikosikara zvangu nokuti zvinova zviri kunetsa kuti tiendese vanhu pakunoda rubatsiro chaiko. But mapurisa ari kungoti vanenge vashinga kuti vogara kudai vanongobatsirwawo variko pavari ipapo kana vari kuramba kubva munzvimbo dzavo. Vamwe vanotiwo hatingasiye zvipfuyo kwavanenge vari ikoko. Ndo mamirira zvakaita mvura yagasa manje zvaanani. Mabhodzi adhizati tiri pakati pokurikaziwa asi nhamba dzedu hasati dzachinja pari zvino kana dzachinja tichakuudzai.
Pari zvino pane vanhu vangani vari kuzivikanwa kuti vashaya?
Tichiri pa89.
Tarisawo panga pachimboita dambudziko rekuti zvikopokopo zvanga zvichitadza kubhururuka kuenda kunzvimbo dzakaita sekuchimanimani, zvamira sei pari zvino?
Zvava nani, mamirire kudzava zviri nani. Ndosaka tiri kuti mauto maspecial forces aripo paground ndo vari kubatsira kurescuwa. Tine sub aqua team ndo vari kubatsirawo futi kuti vanenge vari marundi pane nzvimbo vasingakwanisi kuzoyambuka nzizi kuti vadzoke, vari kubatsirwa navachidaro. saka zvana.
Asi vamwe vamangwana vari kuti hurumende iri kuratidza kuti inenge yanga isina kunyatsogadzirira dambudziko iri nekuti rubatsiro runenge rwakati nonokei kusvika kwarwanga richifanira kunge richienda.
Hurumende yanga yakagadzirira, haina hapana akaziva kuti zvinhu zvichaitika nomutoro wazvakaitika izvi. Hakuna aikwanisa kuziva kuti dambudziko richange rakakura kudai, papasina prediction iyoyo.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kumutori wedu wenhau Loida Moyo uyo ari kutenderera mumanikaland kuchipinge nechimanimani. Ngatinzwei hurukuro yaita naJonga Kandemiri nezvaari kuona.
Ungatiudza kuti zvinhu zvakamira sei kuchimanimani nechipinge kwawashanya uchiona mamiriro akaita zvinhu nhasi?
Kubva patafamba tichisvika kunzvimbo yechimanimani kune dziwa tinozokwanisa kusvika konenyaya yekuti dutu mupengo ranga rakabata nzvimbo iyoyo rakakanganisa bridge repamatsororo parwizi rinonzi Umvumvumvu. Saka tinozokwanisa kusvikako tine vamwe vanga vatosvikawo ikoko, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Saka tazodzokera ipapo, veruzhinji vanga vachitochema-chema nenyaya yematambudziko ekuti vana kuzvikoro havasakwanisi kusvika, kuzvipatara madzimai akazvitakura havasakwanisi kusvika. Saka vari kuti vari kunetsekana nekuti vofamba sei kuti vanga vachisvika ikokoko.
Ko mama akwanisa kupinda imomo, manzwa kuti kune vangani vakafawo munzvimbo dzamashanya?
Kumisha yashanyirwa yataona paitaridza kuti pakuine dambudziko rakanyanya zvikuru. Vatataura navo vati kwanzi pane mhuri dzinosvika zana dzisizikana kunzi nechekupi pari zvino, nezvipfuyo zvakatsakatika, misha dzakaparadzika. Saka izvozvi izvi sadunhuweko sadunhu satumba vanga vachiti vari kukumbira kuti hurumende dei ikapindira kuti vanga vachibatsirwa nechechikafu nechekuti vana vagare nemishonga nekuti vana vakwanise vachienda kuzvikoro.
Tanzwa kuti panochengeterwa mitumbi hakuna magetsi, zvakamira sei ikoko?
Iri kunetsa zvikuru pakuti hakuna magetsi nekuti cyclone idai iyoyi yakakanganisa magetsi, hakuna generators. VZEDC vakanzi vanga vachizonzwa magetsi but magetsi acho hakuna pari zvino. Saka mitumbi izvozvo iri kutaura kuno iri kunzi iri kuchengetwa kumahalls nedzimwe dzimba, asi inofanira kunge ichinge ichivigwa pari zvino, asi inonzi mitumbi iyoyo yakushata kutaura kuno. Saka idambudziko riri kutonetsa kuti poitwa sei pari zvino. Harungotarisira kuti hurumende ingapindire, asi kuti ingapindira sei nekuti kwanzi nzvimbo idzo dzanemugwa nekuti zvikopokopo zvakwanisa kunge zvichisvika ukoko zvemusadenga mepo dzisikwanisa kuti zviitika. Asi vamwe vari kungoti hurumende yaifanira kunge yakaudza kare vanhu kuti ibva ikoko nekuzotora matanho ekuti vanhu vatamiswe pachine nguva, pane kungoudza vanhu kungoti kuchaita dambudziko rakati asi pasina kutorwa matanho akati. Vaingoti vachirungu vanoti hurumende yaifanira kunge iri proactive than kuva reactive.
Uko rubatsiro rwavari kunyanyochemawo vanhu vaikoko zvii zvavataura kuti vadai vakwanisa kuwaniswa?
Vakataura navo vari kuchema-chema nenyaya yekuti vari kuda chikafu zvekufuga. Kune chando kuri kunaya zvekufuga matende. Chikafu chingave chakaita sematemba beans zvisingadi zvinhu zvekuti zvinoda kutonodzwa nekuti vana vawanirwe mishonga. Pane vana vari paurongwa varorarama neutachiwana, nevakuru vacho varorarama neutachiwana varoda mishonga iyoyo kuti dei hurumende kana vanokwanisa kubatsira vakapindirawo panyaya iyoyi kuti vange vachiwanirwa rubatsiro nguva isipi.
Aiwa, tinotenda Loidam.
Mazvita.
Mutori wedu wenhau Loida Moyo uyo ari kutenderera kunzvimbo dzatarisana nedambudziko redutu mupengo kana kuti tropical cyclone Idai achitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 ari kuBechnaf Bridge. Chiri panyaya yedutu mpengo iri, mumwe wakashaya aiva mudzidzisi vaRobert Manono avakaeredzwa nemvura kuchipinge. VaManono avo vaidzidzisa paSouth Down Primary School vasiya mudzimai nevana vana. Mhuri yavaManono inoti yakakundikana kuwana rubatsiro kubva kumapurisa kana kubazi rinobatsira munjodzi reCivil Protection Unit. Izvi zvapa kuti vakawanda vatiwo hurumende inenge yanga isina kunyatsogadzirira zvakakwana padambudziko iri. Mukuziya nezvenyaya yekushaya kwava manono, tabata munin'ina wavo vaEffort Manono.
Ya, chokwadi pane mukoma wandotevekedzana naye akashaya nezuro. Anzi Robert Manono. Robert Manono aibva pamba pake, tichibva pamba pake pane karuko wakaripo. Saka aida kuedza kucrossa kuti abve kumba kwake kuti auye kudhadha side yerukova. Saka akabva atadza ndobva asedza, achibva atokurirwa nemvura.
Akazowanika kwapera nguva yakareba sei? Chii chakaitika kuti muzokwanise kuona mutumbi wake?
Tingataka izvi zvakaitika musi weSaturday kunguva dzekuma 3 masikati. Tikarara usiku hwese tichiedza kutsvaga kuti tingakwanisa kuburisa sei, tingawana sei. Nekuti isusu hatataka kufunga bezvekuti pamwe mvura yanga yatora mutumbi kudzisa kuendesa kune rwizi rinozibudzi rinozonoendesa kusii. Asi patakazowana vamwe vanhu vakatibatsira vemunharaunda, nekuti takaedza kubata vesipiyu kuti vakwanisa kutibatsira, vakangotiti tirikuya kusvika mangwana wacho hatina watakawana. Saka around 2-1 nezuro musi weSunday ndo pasakakwanisa kuona vanhu vakatozvipira kupinda mvura, vachitopinda pasi pemvura, vachibuda vachipinda pasi pemvura, ndo kubva vazokwanisa kuona mutumbi, nekuti mutumbi wanga wakufutsirwa nemadhaka pasi ipapo.
Saka mutumbi wakawanika ipapo panzvimbo yavaiedza kubira rwizi?
Ehe, wakawanika kungoti pazvishoma nene, kadhisenzi zvishoma nene kubva ipapo. Saka tinoita ndezvekuti pane dhaka pane nyudza, saka havana kukwanisa kuti vabude nekuti dhaka ranga raakuvanyudza, raakuvadhondera pasi, raakuvabata.
Urongwa hwekuradzikwa kwavo hwakamira sei? Muri kukwanisa here kuti muvaradzike nemamiriro akaita zvino?
Pari zvino tine dambudziko risvikabviri nekuda kwekuti mvura iri kunaya. Kwacho nekwazvakaitikira kwacho kuri kunetsa kusvika nekuda kwekuti rodhi harina kumira zvakanaka. Tikatarisa isusu kumusha kwedu chaiko kwatinoti kumba kwedu ndekwamadhuku, kunonzi kwamadhuku. Saka tinofanira tipinde nerodhi, kubva tipinde kusvika patsanganda pane rodhi rakanyura zvekuti panonetsa kufamba. Pachatotinetsa futi kuti tifambe nechitunha kubva ikoko tichienda kunoriga kwacho. Heni tozotarisa futi kuti isusu katirotarisira kuti kana weather ichinge yatibvumidza tinokwanisa kuzovaviga musi wechina, tavatora kureva tinenge taakutora bhodhi yavo kubva kumotari musi wechitatu yorara mumba, then tozoviga musi wechina.
VaEffort Manono ava nemukoma wavo akayeredzwa nemvura, vaRobert Manono vachitaura vari parunare kuChipinge. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nasi vashanyira dzimwe dzenzimbo dzakavirwa nedambudziko redutu mupengo Cyclone Idai kuChimanimani kuti vazvionere vega pamwe chete nekubata maoko kumhuri dzakarasikirwa nehama neshamwari mutsaona iyi. VaChamisa vanoti nekuda kwekuparara kwemigwagwa vakundikana kusvika kune dzimwe nzvimbo, asi vakwanisa kushanyira Wengezi, Nyanyadzi pamwe nekuendawo kunzvimbo dzakachengeterwa mitumbi yevafi. Vanotiwo sebato vabatsirawo nekugovera zvekudya pamwe nezvekupfeka nemagumbeze kumuri dzakawirwa nedambudziko iri. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vanhu vakapazirwa misha nemvura, vanhu vakarasikirwa nezvipfuyo nemidziyo yavo, vanhu vari mudambudziko rokuti havana pekugara pakanaka, migwagwa haifambiki. Taenda pabridge ratarisira kuenda kuneziwai, tatotadza kupinda ikoko kubva pataenda paWengezi apa. Taudzwa nyaya yevanhu vakaeredzwa nemvura vechidiki, saka tinotonyatsoona kuti dambudziko ririmo rakaoma. Taenda paNyanyadzi bridge tatombozobatsirawo basa ipapo, tikazoenda kuchipatara kwatanoona mitumbi yevanhu vakakukurwa nemvura, murume nemukadzi, nematambudziko ari pachipatara ipapo ekuti mamochari anenge asingashandi zvakanaka. Saka dambudziko rikuno rakaoma. Tukaenda patanganda apa kuChipinge taonawo kutorwa kwakaitwa bridge ipapo harisopindike. Mapurisa ndoazoti haakwambuda kuenda kuneutungamiri unogona kuita dambudziko nokuti dzimwe mota dziri kunyura, nekuti bridge ranga rakaitawo dambudziko mugwagwa ikoko. Saka dambudziko rimuno muChimanimani rakakura.
Muchitaurawo nevagari, vari kuti vari kuwanawo rubatsiro here netarisiro yavo?
Vagari vazhinji vari kutaura kunyunyuta nokutsutsumwa kuti pane chinono, hapana chimbi chimbi. pamabatiro arikuitwa ne hurumende vanga vachitarisira kuti pamwe zvikopokopo zvaiuya nechimbi chimbi mashoko pamwe dai akatorwa nenguva yekurumidza nedzidziso dzakakwana vanhu vakatorwa vakaiswa panzvimbo dzinenge dzakanaka vachigadzirwawo misha yechinguva chidiki kana kuti chidimbu chidiki.
Imiwo sebato rubatsiro rwupirwa makwanisa kuunganidzawo nokuti ainzwawo kuti maa muchiunganidzawo rubatsiro.
Tauya kuno mota dzakarembera nechikafu, dzakarembera nezvokudya nezvokupfeka, dzakarembera nemagumbeze kutingobatsira. Asi munozviziva kakubatsira nhamo yapinda kungoitawo kuti pamwe tifunhidzire nhamo, kuvharidzira nhamo. Asi dambudziko charo riripo, tasiyiwa takashama senyika.
Avo vanga vari mutungamiri wemudhc Vanelson Chamisa vari parunare kuchimanimani mudunhu reManicaland naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti zvikoro zvakawanda matunhu akakanganiswa nemvura yedutu mpengo retropical cyclone Idai zvakanganiswa zvikuru, zvimwe zvacho zvichitotarisirwa zvichitorasikirwa nevana vechikoro pamwe nevadzidzisi. Munyori mukuru wesangano iri vaRaymond Majongwe vanoti vanorwadziwa zvikuru nekurasikirwa kweupenyu uku, vachitiwo vana vechikoro vakawanda vachatozoda kubatsirwa kuti vakwanise kunzwisisa zvakaitika kwavari kuitira kuti vasazokanganisika muupenyu hwavo. Vanotiwo dambudziko iri rakakanganisawo vabereki vakawanda avo vairarama nekurima pamwe chete nekuchengeta zvipfuyo kuti vakwanise kuendesa vana vavo kuzvikoro, sezvo zvirimwa pamwe nezvipfuyo zvakaparadzwa mumafashamu aya. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvikoro zvakaaffectwa in a very big way. Pane zvikoro zvakatopfanyika mabuilding, pane zvikoro zvine magrounds akatorwa nemvura, pane vana vakatorwawo nemvura, pane vabereki vakatorwa nemvura, koita varairidzi nemaheadmaster vanova vakafawo nemvura ikoko. Kureva izvokuti impact muarea imomo muzvikoro ihombe zvakanyanya, nekuti even kuti ngatiti zvikoro ngazvidzikazvikondinye mangwana, mamemories nepsychological impact pavana vomunharaunda vanodzidza pazvikoro avo ihombe zvakanyanya. Nekuti mukatarisa zvikoro zvese zvakaitika kuti pasaukdown pakafa ticha, pamafumise pakafa headmaster, pakushinga primary pakafa vana, pakafa vabereki, padzingire primary kuchimanimani pari kuti pakafawo head. Kureva izvo kuti munharaunda yechipinde chimanimani education sector yakaakuitwa zvakanyanya.
Tinonzwa kuti muzvikoro zvakati kuti vana vanga vakavharirwa nevamwe vakuwara nezvimwe zvakadaro, mambonzwawo kuti vakwanisa here kunge vachiwana rubatsiro vana nevarayiridzi vanga vakavharirwa munzvimbo dzavo?
Hongu zviri kuratidza kuti vana vari kufamba. Macontact persons angu ariko ari kutaura kuti vana vanga vari muzvikoro izvozvo vemaboarding school, vamwe vacho vakwanisa kufamba, vamwe vari kutotakurwa vari kuendeswa kwamutare. Hongu vana ava vana vakaenda through a lot of psychological trauma isingatomboiti, nekuti vakatarisana nemitumbi yeshamwari dzavo nevamwe vana vaidzidza navo for 2-3 days vasingazivi kuti vobatsira sei. Zvorovati kune vana ava vanotoda psychological assistance hombe, zvinogona kuvaafecta kusvika vatosvika kuita harawa.
Imiwo sesangano rePTUZ zvivi zvamuri kuitawo mukubatsirawo?
Chekutanga ndechekuti chatagona kuita ndechekuramba tichingoramba tichingoyeuchidza vanhu kuti vana vari ungo vari kuda rubatsiro. Tikutarisirawo kuti tichabatsira zvakanyanya parufu dzevarairidzi vafa ava, tikuedza kuunganidza mari kuvarairidzi vemamembers EPTUZ across the country. Tati ngavatipe zvavanogona kutipa, atipa chingwa, atipa akabhereupfu, atipa matii, atipa shuga, atipa mbatya, atipa magumbezi, tikwanise kuendesawo mudeme mudeme irikuitwa nevana veZimbabwe, tikwanise kuti mhuri idzodzi dzikutambura dzirarama.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reptuz vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende yakumbira rubatsiro kumasangano akazvimirira nedzimwe nyika kuti ikwanise kubatsira mhuri dzakaputsirwa dzimba nedutu mupengo Idai mudunhu reMasvingo, umo munonzi mune vanhu vatatu vakarasikirwa neupenyu. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau sachigaro vesangano runorana nezvekubatsirwa kwevanhu mudunhu remasvingo kana kuti Civic Protection Unit uye vari mudziti mukuru wedunhu rose remasvingo vafunga imbetsa vati hurumende iri kukumbira rubatsiro kuti vanhu vawane pekugara uye chikafu pamwe nembatya.
Kunana zvaka vana Red Cross vatoendesa matendi kuti vabatsire dzimimuri and tinondokumbira. We are also making a special appeal kune maorganizations ese vanogona kutibatsira kuti vatibatsire because dzimba ndo dzakawanda dzakaputswa nemvura. Saka ivavo vanhu vakati wandei as I said kuti kuri kunzi 30 vari kutoda matendi as a matter of urgency. Kuzaka we're talking about 61 households tiri kuda kunyika ubikita kuri kudiwa matends also as a matter of urgency. Asi for now vanhu ivavo vasiri vari affected vari kuiswa maclassroom blocks pazvikoro zviri padhuze.
Mumwe mugari webhikita south kwamukoreva Oscar Makova vanogara muraini ramupeni umo makashayika vana vaviri vakadhirikirwa neimba yavakarara vanoti uwandu hwevanhu vari kunzi vakafa nehurumende hausiwo vachiti vamwe vanhu vakashayika munzvimbo dzisiri kupindika. Vamakuva vati nhasi kwafuma kwakagadzikana uye mvura yambomira kunaya.
Nezuro ndo kwatakakwanisa kuinda kundatenda funeral kuward 8 mudunhu raChief Ziki. Pamba pamukushwa akashayikirwa nevana vake vaviri vari kuenda kuchikoro pamatiore primary vakachengetwa nezuro vana ivavo vawirwa neimba yavo.
Gurukota dunhu remasvingo vaEzra Chadzamira avo vachange vachishandira nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo iri mangwana vati hurumende iri mubishi rekubatsira avo vakawirwa nedambudziko iri.
Victims Cyclone Ida hurumende iri kuita basa rakakura through civil protection. Takatarisa nyaya dzeshelter food aid zvose izvozvo vari mubishi rekugadzirira kuti mhuri dzakaafektiwa dzibetsereke.
Mudunhu remasvingo nzvimbo dzakanyanya kuparadzwa nedutu mupengo dzinoti Bikita, Zaka pamwe neGood East neGood South uko kune dzimba dzinopfuura 200 dzakaputsika. Vanoona nezvematongero enyika vakazvimirira vachiropodza hurumende kuti haina kugadzirira kudzivirira njodzi dzakakwana kunyange yakaziva kare kuti kuchaita njodzi yakadai. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Kanzuro yeHarare inoti hurumende nevedzisvondo pamwe nevagari veguta iri vane zvikwereti zvinoda kusvika biriyoni imwe chete yemadhora zvinoita kuti vatadze kuita basa ravo nemazvo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano waitwa kuCity Sports Center pakati pameya weguta reHarare vaHebert Gomba nevamiriri vedzisvondo dzakasiyana-siyana vari muguta iri. Vachitaura pamusangano uyu vaGomba vati vedzisvondo hurumende nevagari vazhinji havasi kubhadhara mari yemitero pamwe nemvura zvave kukonzera kuti kanzuro yavo itadze kuita zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kutakura marara pamwe nekuchenesa mvura.
Chikwereti chiri kuma 800 million chikwereti zvishuwa chiri kuramba chichiwanda. Chine mabhizinesi, chine hurumendewo, chine vanhuwo zvakare, saka vese vari kuti owa. Saka tiri kuti tichaisa pachena toti ando zviri kuowewa toita sei zvichienda mberi.
Asi vamiriri vedzisvondo vakawanda vanoti mabhiri mazhinji avari kupiwa nekanzuro anouya akakwira zvakanyanya. Vedzisvondo ava vakurudzira kuti kanzuro ideredze mari dzainovabhadharisa vachiti havana mabhizimusi avanoita anovapa mari kunze kwekuparidza shoko ramwari. Mumwe kanzura vaHappy Mogotora avo vanomirira Avondale vati sekanzuro vari kutora matanho akawanda ekuti vaedze kuti vane zvikwereti vabhadhare.
Kubva gore rapera takaita gurungwa wekudambura zvikwereti ne 50% tikati chikamu 50 kubva muzana kuti vanhu kana vanga une chikwereti kukanzuro $100 tiri kutiwo takukauya wozobhadhara tinokukamurira chikwereti chako ne 50%.
Mumwe wevamiriri vedzisvondo vapinda musangano uyu amai Esina Bungu vesvondo yeChurch of Christ Disciples Mission vakumbirawo kanzuro kuti ipe machechi madiki nzvimbo dzekuvakira sezvo vanhu vakawanda vachipinda machechi akasiyana.
Kanzuro ngairege kuita soma machechi simahombe chete ngatirasonya kudai nemamwe ari kumukai nekuti mahombe aya vanenge vane mari nekuti vagara vaine vanhu vakawanda.
Pastor Emmanuel Furai vechechi Apostolic Faith Mission kana kuti AFM vati vane chivimbo chekuti kanzuro ichakwanisa kugadzirisa zvimwe zvezvichemo zvavasvitsa kwairi. Vagomba vati vachashevedzerawo mumwe musangano nevechipostori senzira yekutsvaga kuti dambudziko rekungonyuka kuri kuita macheche vechipostori munzvimbo dzisina zvimbuzi rogadziriswa sei.
Tichibva panapa tiri kutuma madistrict officers edu kuti anotaure nawo tiite meeting yakaita seiyoyo zvakare. Ndikuona nhasi havana kuuya neuwandu hwavo, tichavashedza totaura nawo.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvemari vamutuli Ncuve kutinzwewo kuti sei hurumende iri kutadza kubhadhara mari yemvura kukanzuro yeHarare. Kanzuro yeHarare iri kutadza kupa vagari mvura nguva nenguva pamwe nekugadzira migwagwa sezvo ichita ina mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura pamwe nezvinodiwa mukugadzira migwagwa. Kunyange hazvo vamwe vagari vari kubhadhara mitero yavo kukanzuro, matambudziko ari kusangana nekanzuro yeHarare anonzi ari kubva awedzerwawo nekushayikwa kwemari yekunze kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kuti ikwanise kutenga zvairi kuda kubva kunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano nhasi, Marvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 aita hurukuro na principal director kana kuti mukuru mubazi rezveutano Dr. Robert Majgira Dima, vanoti uwandu hwezvirwere zvemanyoka hunogona kuwedzera munzvimbo dzakawirwa nedambudziko redutu mupengo kana kuti tropical cyclone Idai.
Pari zvino totarisira kuti zvirwere zvemanyoka zvichawanda nekuti kunowanikwa mvura mawater sources akaitwa polluted, mvura yakazara kwese. Saka zvirwere zvemanyoka tinozvitarisira kuti zvichatikwirirei mumazuva mashoma ari kuteera. 7 to 12 days malaria ichatanga kupika nekuti mamosquitos anenge awana pekubridhira pakawanda. Saka manumbers emamosquitos are going to go up, zvichireva kuti kupararira kwechirwere chemalaria kuchawanda. Kumanikaland vende vakati yambukei panyaya dzezvekurima yechikafu. Saka mafashama akadistroya zvirimwa zvevanhu. Saka nyaya dzenzara dzatanga kubuda kunyanya kuvana vadiki, malnutrition. Saka we need to prepare for that.
Pane zvirongwa zvamuri kuita here imi sehurumende uye zvebazi reutano mukuedza kunyatsoona kuti vanhu vakakuwara vangani uye zvekuti vangapuwa rubatsiro rupi?
Civil protection is leading, ndo iri kutungamira maefforts. Pari zvino it's rescue and recovery. Nyaya yekuti kwei kusingasvikike nemugwagwa yenge ichitishungurudza chose. Mahelicopters were dispatched kwamutara ariko mahelicopter but enge asingagoni kubhururuka nenyaya dzekuti kwei kuchinaya visibility. Saka mahelicopters enge akangomira but nhasi zvakwachena kudai so tinovimba vagona kubhururuka. Ndozvichazonyatsotipa kuona kuti zvakanyatsomira sei nekuti kunzvimbo dzakaita sana Chimanimani nechipinge kwakanyanya kudamejewa kwekusingasvikiki. Matelefones, macellphones mamwe enge asingachaende through nenyaya yekuti kwekusina magetsi, mabase stations akadistroyewa. Saka it's really been a challenge.
Kune avo vangange vakateerera vachiwanikwa ivo vane vana kana ivo vaakunzwa zvirwere zvamataura zvemudumbu izvi zvemanyoka, vanofanira kuita sei? Vangaite sei vari pamba vasati vawanikwa kuti vaendeswe kuchipatara?
Zvinotinetsei nekuti kumwe pavari havasitombogona kubatidza moto wekuti vabhoirise mvura yacho, mawater treatment chemicals. Saka zvinotinetsei kuti unyatsopa advice kumunhu anenge ari pakadaro. Just kungoti can they try to be safe as possible. But mvura yacho inonetsa kunwaka nekuti yese inongoyemadhaka. Saka kutomboti vakachera mvura womboregera yosetla wotraya kuona kuti kana vaine mawater treatment chemicals, vanoshandisa mawater treatment chemicals. Kana vasina kumbotraya kuisesa through some cloth yavanenge vainayo
But it's very difficult kana kusina ma water treatment chemicals. Kana vaa kutorwara nemanyoka salt and sugar solution. No, the best advice kuti vanhengereke vasarasikirwe neupenyu.
Tinotenda Marvelous na Dr. Robert Majigradima. Ini ndini Blessing Zulu tasvika kumagumo echirongwa chedu. Dr. Yamina Standekile Mhlanga.
Soku isika tisenda